Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 12 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende ari pasi penera anobuda mumusangano wangu akokerwa neZEC. Vebazi rinoona nezvemadzimai iri Women's Affairs neUnited Nations Population Fund vanovhura nzvimbo inobatsirwa vanenge vashungurudzwa mudzimba kana kuti One Stop Center mudhorobha reGwanda. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvoronga kuratidzira mukupera kwesvondo kumusangano weUnited Nations uchaitirwa kumuzinda weUN kuNew York, uko vamugabe vari kutarisirwawo kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende ari pasi pemubatanidzwa wenera nhasi yabuda mumusangano wanga wakokerwa neZEC kuti vazeye zvinyunyuto zviri kugunun'unwa nevanopikisa hurumende. Sachigaro wezvekurongwa kwemabasa munera uye vari munyori mukuru webato reAfrican Democratic Party vaJoelson Mugari vanoti mapato ari pasi penera aya anyunyuta nekubiridzirwa kwemusangano wanhasi uyu kuburikidza nekubvumizwa kupinda mumusangano uyu kwetumwe tumapato twezvematongerwo enyika twavanoti tusati twambozivikanwa munyika. Vamugari vanoti vari kuronga kuti vange vachienderera mberi nekuratidzira kwavakanga vazivisa kuti vachaita musi wa 17 mwedzi uno, kunyange zvazvo pasina chabuda mumusangano wanhasi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaitika kubaba zvinotyisa zvinhu zvisakaonekwa munyika ino yeZimbabwe. Patapinda kumusangano uyu tanzi isusu each political party inofanira kupinda munhu umwe chete. Ndopatapinda zvedu ipapo taobeya to their dictatorship. Saka tapinda mukati muya muya taona mune mama political parties which has never existed. Can I tell you taona one political party inonzi OK Mart. Tikaona imwe political party inonzi Vanhu. Tikaona imwe political party inonzi Zoko. We had a number of unknown political parties dzakadzirimo. Saka isusu zvatinetsa kuti zvatiri kuenda uku kunotaurirana neZEC. Tiri kupiwa sei kuma political parties atisati tamboona. Muno muZimbabwe asati tamaona, tatanga kuti muonawo nhasi kuZEC. Naizvozvo zvanga zvakaitwa nekure kwekuti ZEC yanga ichizira iyo kuti zvinhu zvese zvatichaita umu tichaita nemutoo wekuvhota. Saka chese chatanga tichibvunza toti kuwirirana kwacho minduro yacho tovhota. Saka mukuvhota umu nekuda kwekuti ZEC yanga iine vanhu vayo ivo vaya vemapatana vanhu anga achingovhota ari kudivi reZEC.
Saka mukupedzisira ndiana azokunda pakati pemapoka mawiri renyu nereZEC?
Isu senera tibvumuti takundwa nekuti zvatazoita mushure mekunge taona isusu kuti kwete zviri kuitwa neZEC handizvo, tadaidzana venera kuti aiwa isu zvedoregai tiende tozosangana muchikamu chinoteera kana moda zvekutaura nesu. Nekuti vanga vati tiri kudaidza vose vane chokuita nemaelections eZimbabwe vauye titaurirane. Kana tati tiri kutaurirana tinofanira kubva pekutanga tichiwirirana.
Saka tingati musangano hauna kuzofamba kauyu?
Musangano hauna kufamba zvachese zvekuti izvozvi tatobva toita press conference tichizivisa nyika yeZimbabwe nerudzi nepasi rose kuti ZEC yanga ichida kutibirira, asisi takasika taona chitsotsi chavo ndokubva tachiramba.
Avanga vari sachigaro wezvekurongwa kwemabasa musangano renera uye vari munyore mukuru webato reAfrican Democratic Party vaJoelson Mugari vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC panyaya iyi.
makateerera kune fenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vasten Zvorwadza vanotungamira sangano re National Vendors Union Zimbabwe vanoti varowa zvakaipisisa nemapurisa nhasi pakamba yemapurisa iHarare Central Police Station apo vanga vachiedza kuendesa mapepa awo enyunyuto yanokurudzira kuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia kasukuwere vasungwe. Vazvorwadza avo vamhanyiswa kuchipatara muHarare vanoti vanga vaine mumwe murume apo varohwa uye vaonawo vatori venhau nemamwe madzimai vanga vachizvifambira zvavo vachirohwawo nemapurisa. Vazvorwadza vanoti vanoda kuti vakasukuwere vasungwe pamusoro peuori hwavari kupomerwa munyaya dzokugoverwa kwemastendi kune vechidiki. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 navazvorwadza pamusoro penyaya iyi.
Parizvino ndiri ku private clinic ndarohwa musoro ndikarohwa ruoko makumbo nemusana saka ndiri ku private clinic handigone kuti kudze kuti clinic ipi nokuti tiri kushanda nemhondi vanhu vane utsinye vanouya vakandipedzisa ndiri pamubhedha wandiri.
Zvafamba sei kuti muzosvika pamasvika apa?
Ini ndiri kushamisika neunyanya neutsinye huri kuitwa nezRP nhasi inini ne chamari yangu anonzi Justice Manai tanga tiri vaviri tichiendesa petition kuZRP iri kunongedzera kuti sungai honorable Kasukuwere nokuti vaita hori watekeshera nenyika yese. Petition iyi yanga yakabatwa muruoko tisina chatakabata tiri vaviri tikabva tasvika papolice station pakazara mapurisa tikanzi vazvorwadza hamusi kutenderwa kupinda mucharge office. Ndikati ko this is a public place ndiruda kumhangara zviri kuitika munyika citizen. Ipapo ndopo wabva ngotanga kuita sei ndopo wabva ngotanga kundirova nemabaton stick vachindirova ndikabva ndawira pasi havana kumira vakabva taka kundirova kusvika ndazongobatsirwawo nemunin'ina wangu Justice Manai achindisimudza tichisimuka ipapo nekundiendesa kuchipatara kuti ndinotariswa. Zvinyorwa zvataenda nazvo havana kuzvitambira tichiedza kuvatsanangurira kuti kanongori katsamba kekuti tida kutambidza mukuru wemapurisa kuti muzotarisa tsamba yedu kuti mungatibatsire sei.
Vanga vari vaStan Zvorwadza vesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe vachitaura naMavhilasi Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zviri kutarisirwa kuenda kunoungana zvichiratidzira pamuzinda weUnited Nations pamwe nekumuzinda weZimbabwe muNew York senzira yekunyunyuta neutongi hwehurumende yava Robert Mugabe. Kuratidzira uku kunonzi kuri kurongwa nemasangano akasiyana-siyana anosanganisira bato reMDCT remudunhu remuAmerica hashtag this flag Tajamuka sesijikile pamwe nevamwe vana veZimbabwe vanosanganisirawo Dr. Patterson Dzamara avari kutarisirwa kubva kuZimbabwe. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo akazivisawo kuti achanga aripo pakuratidzira uku. Sangano remuno muAmerica rinotsigira hurumende yeZimbabwe reDecember 12 Movement riri kutarisirwawo kuwepo richipikisana nevaratidziri ava. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naChioneso Jani weStudio 7 navatamburai Gwekwerere vanove mutevedzeri wemunyori weMDCT mudunhu reAmerica.
December 12 Movement haina kutanga nhasi, yagara iriko. Ibato musangano wagara uriko wevanhu vemuno vatema vari muno muAmerica. Vanhu ava vanosapota vaMugabe, vanotenda kuti vaMugabe ndiyo murwi, mumwe wevarwi vanorwira vanhu vatema. Vanoshandisa zvavanoziva nezvaMugabe paya kuti paenda kuhondo zvaMugabe munhu unomiririra kurwiswa nekupaza utongi uchanyirire wechirungu saka ivo vanhu vanotarisa kuna vamugabe ivavo ndo vamugabe vavanoziva saka zvavari kuti vari kuronga vanhu kuti vari kuita kuzoendawo kumusangano kwatiri kuenda isusu kunodemonstrata hachisi chinhu chinoshamisa chinhu chakatonaka nekuti ndo zvavagara vachingoita makore ose vanongoramba vachidero vachisapota vamugabe kana vamugabe vakauya vanovasapota vachivapa sapota chaitika apa ndechekuti gore rino kuchange kwakawanda vanhu vekuzimbabwe vazimbabwenzi achawanda nekuti zviri kuitika kumusha zvinhu zviri kukonzera kuti vanhu vanzwe kuti izvo tichada saka tinenge takawandawo muzimbabwe ivo sevanhu vagara vanongosapotawo vamugabe vakutogadzirirawo kuti vauyewo vaonekwe kuti vanenge varipo vachisapota vamugabe hachisi chinhu chakashata hachisi chinhu chatinotya hachisi chinhu chatingati zvinhu zvisina kunaka aiwa zvinhu chatinogara chakangotarisira kuti chitaitika
mungati makagadzirira here kusangana nevanhu ava pazuva iroro
isu takagadzirira kunoratidzira vamugabe nezanu pf nenyika yose kuti hatichada ndo vasakagadzirira i ava kana vakange varipo vachitaura zvavanotaura aiwa hapana takashata kana kuri kuda kuti vachida kuti taura navo ivo sevanhu tiite hurukuro aiwa hapana takashatazve handiti tinee tichimirawo tichitaura zvatiri kutaura ivo vari papo vachitaura zvavari kutaura kana vachida kuti titaura netinotaura vanhuwo vari kutouyawo kuzotaurawo zvavanotaura isusu tatakagadzirira isusu kuudza vamugabe nezanu pf hatichada tajamuka zvakwana ndo patakati hatifanira makwera
avanga vari vatamburai gwekwerere vanove mutevedzeri wemunyori wemdct mudunhu reamerica vari parunhare munew york nachioniso jani westudio 7
muchirongwa chevechidiki chethe connection mangwana tichange tichitarisa kushandiswa kwezvinodhaka kana kuti madrugs nevechidiki uko kunonzi kuri kuenderera mberi munyika
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa whatsapp number dzinoti 001-202-465-0318
ngatisanganei muchirongwa The Connection mangwana muneni wenyu ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Mhuri dzinosvika makumi mashanu dzakapisirwa dzimba dzadzo nemapurisa pamwe nechikonzi papurazi reDown End of Chaffield kwaZvimba iro rinove remuzukuru wemutungamiri wenyika varobert mugabe dzinonzi dziri kugara pamhene mutoro wedu wenhau arthur chigoriva anotipa nyaya inotevera
vazhinji vevanhu vakadzingwa papurazi iri vanosanganisira madzimai nevana vadiki pasvika vestudio 7 mhuri idzi dzanga dziri mubishi kuvaka zvitangwena zvekugara sezvo vazhinji vavo vachiti havana kwekugara vamike musungo ava nemakore makumi masere nemaviri vanoti hapana kumwe kwekugara kwavanoziya kunze kwepapurazi iri vamusungo vanoti chinorwadza ndechekuti vave kudzingwa nemunhu akauya akatowana vari papurazi
tikatokurira ipapa tikaroorera ipapa kusvika taroora vana vedu aroorerwa tichigara ipapa futi ipo kutanga ipa akauya akati a toda kugarisana mune zvakanaka tikati aorit ngati isu ndirikamhanyisa murungu iye akangouya murungu adi aenda kare apa tatofunga kwokuenda ndokwata tisina apa tachifungira kuti tingawanawo rubatsiro here timbowanawo rubatsiro kuti apa kana mari chechi hatina
mumwe wevamwe vari kushungurudzika ndeamai rabeka chiuswa avo vane makore makumi maviri vari papurazi reDown End amai chiuswa vanoti hapana mumwe musha wavanoziya kunze kwepapurazi iri pavakakurira
takaberekera vana pano amai vangu vakafira pano baba akafira pano uye sana sekuru vese vana baba akabereka baba akafira pano asi nhasi uno taakunzi tiri masikwata taakumhaiswa mumba taakupisirwa muzimba ndiri kurwadziwa ndiri chirema ndakaya ndakanaka ndakaremarira pano mwana handichisina vana vangu vese vapera kufa ndakaisa pachichurapo asi nhasi uno hana mwana vanondichengeta
kupisirwa kwakaitwa mhuri idzi dzimba dzavo zvakaita kuti varasikirwe nemidziyo nezvekudya amai jochori vanoti varasikirwa nemidziyo inovakoshera
takarasikirwa nemasofa yangu vamune sofa mumba ndakatakura zvikanopwanyiwama yezvesoo kitchen yuti yangu yakadhauka ndakatozvisiya zvakatoisa kumarara kuzvakakandwa kumarara
vana vakawanda vepapurazi iri havasi kuenda kuchikoro vachitya kuti vangawane vabereki vavo vaenda kwavasingazive mumwe wevana ava anotsanangura
ndangochikoteke ndochikoro nhasi tozosvika ana mhamo asipo kana kuti vaendawo kwatisingaziya ndosaka tisina kundochikoro
Madzimai akawanda vari kuchema nenyaya yekushayikwa kwemvura nezvekudya pavari kugara pari zvino pedyo nemugwagwa unobva kuIngom Barracks kuenda kuDowendale. Amai tambudzai mumwe wemadzimai ari kuyamwisa vanoti vari kuswera nenzara.
Takatongoma pabva kusena saka tatombodya chikafu pano chikafu. Tangogara soonaiyo tsvina yavainayo vana vacho. Zvakaoma.
Purazi reDown End raimbovere murungu wechichena vaMichael Brown risati ratorwa muna 2000 rikapiwa vaErnest Chikambi vanove muzukuru wavaMugabe. VaChikambi ndivo vanonzi vakashevedza mapurisa pamwe nechikonzi kuti vabvise vanhu ava papurazi ravo. Asi takundikana kunzwa divi ravaChikambi panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kuDowendale kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Magatera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reThe Century rinoti rawana umbo hwekuti vakuru vakuru muSudan kusanganisira vanotungamira mapato maviri ari kurwisana munyika iyi vari kuita mari kwazvo kuburikidza nehondo iri munyika iyi. Vakaumba sangano iri uye vari nyanzvi mune zvemitambo kuHollywood vaGeorge Clooney nemumwe murwiri wekodzero vaJohn Pendergrass vaburitsa ongororo iyi pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda wevatori venhau weNational Press Club muWashington DC. Kwasara maawa mashoma-shoma kuti vasvike panguva yakatarwa kuti kurwisana kumire pasi peurongwa huri kutungamirwa neRussia muSyria. Ndege dzehurumende dzarwisa nzvimbo dzakapoteredza Aleppo nemamwe matunhu emuSyria, izvozvo pakufungidzira pamwe nekutsamwa kuvatungamiri vemapato akapandukira hurumende. Izvi zvinonzi zvave kuwedzera kunyunyuta pamwe nefungidziro zvanga zviripo mumapoka anopikisa zvekuti urongwa werunyararo uhu ndevekusimbaradza hurumende yemutungamiri wenyika vaBashar al-Assad. Magateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvichitevera kurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda nekuda kwekushayikwa kwemishonga yakakwana, mishina yekushandisa uye dzimotokari dzinotakura varwere munyika, sangano rinobatsira mune zveutano pasi rose reGlobal Fund rave kununura bazi rezveutano kuti rikwanise kubatsira varwere munyika. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Utano hwakanaka munyika hwava kumawere nokuda kwekuti zvipatara zvizhinji munyika angova matema asina mhodzi, uye vane mari voga ndivo vava kukwanisa kurapwa zvakanaka. Kuhondomoka kweupfumi munyika kwasiyawo basi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana ratarisana nedambudziko hombe nokuda kwekushaya mari uye kusashanda zvakanaka kwehurumende, izvo zvaita kuti ritadze kuita basa raro nemazvo. Bazi iri nemusi wechina chapfuura rakarerutsirwa mutoro nesangano reGlobal Fund, iro rine mari yakatenga motikari sere dzinotakura varwere pamwe nemushina inoshandiswa mukuongororwa kwedenda rerurindi kana kuti TB. Motikari dzevarwere idzi dzichaenda kumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Vachitaura pamusangano wokuparura zviri pamutemo memotikari dzinotakura varwere nemuchina yemhando yepamusoro-soro yekuongorora varwere vane TB pachipatara cheWilkins muHarare, gurukota rezveutano Dr. David Parenya twavakati nyika yakatarisana nedambudziko iro rinogona kuita kuti hurumende itadze kupedza HIV neTB mugore ra2030 kana vakashaya rubatsiro nechimbi chimbi.
And my resources are arikuita achiita mashoma mashoma. So we're always very appreciative kunana USAID when they bring these monies. And it is said it's my American money. Yeah. In spite of the politics, the Tukana Padenga, but Isusu can attack with our health system. Tinoida Mario.
Dr. Parirenya tukwa wakati uomo tukaridzewarwe edza vakawana zichaenda kumatunhu akasiyana siyana mukuedza kubatsira kuti warombo wakwanise kuwana utano hwakanaka. Mugari wekuchitungwiza chimirira chitungwiza Residence Trust, Grace Chidewe, anoti danho rakatorwa neGlobal Fund danho rakanaka, akati zvinorerutsira musengwa kuna vanorwarirwa kana kuti vanowirwa neurwere.
Ntayamfana kungari po 24/7 nokuti anytime panogona kuitika something kwerozoti vanhu vafonera on spite emergency they will say atina fuel atina driver but my drivers ne fuel inofana kungara iripo 24/7 kuti akwanise kubatsirwa vagari vemunzvimbo madonate kwama ambulance.
Mumwe mufundisi wekuchinhoi vaCarlos Piri vanovawo zvakare sachigaro wechinoi Residence Trust vakati nzvimbo yavanogara ine dambudziko remotikari dzekutakurisa varwere nekudaro vanoshuwira kuti mudunhu ravo vachawanawo imwe yedzimotikari idzi.
Chinoi Provincial Hospital ndochipatara chihombe Mashona and West tobva tazoita maclinic akati wandei kuchikono kuti neclinic parengi tine clinic but maclinics yayo akati kurei haana maambulance so I think kana kwa donate ma ambulance izvozvo zvichatibatsira kuti ma clinics imomomo kwakaona ambulance since kuva vanhu vazhinji vari ku location ndoo vanenge vakutakura ne ambulance vachiendeswa ku hospital.
Mumwe mugari wemuHarare aive pakutambidzwa kwemotikari nemushina iyi ku Wilkins vamasimba matinyanya vakati kunyange zvazvo iri riri danho rakakosha rekuwana motikari dzinotakura varwere rimwe dambudziko rakatarisanwa naro kumaruwa kushaya mari yekubhadhara motikari idzi kuti vatakurirwe varwere.
Izvi zvingatarisa munoona kuti ma councils pakaitika urwere mumba council inoda cash up front kana pachinge pauya ambulance mari yacho inowanikwa kupi. Dambudziko guru izvinezvi raakusangana nevanhu muZimbabwe idambudziko rekuti urombo hwaakuwandira varombo vanhu vari kumaruzevha vaya ana amai vasina mari ana baba vasina mari vari kunzvimbo dzei dzanga dzichitambudzika nakare ndovatakura dambudziko guru rourombo hwenyika yese.
Vaparirenyatwa vakati kwave nemwe mhando yeTB inoda kungwaririrwa vakati vane chivimbo chekuti motikari nemushina iyi zvichabetsera kuderedza chirwere cheTB ichi. Vakati wogore rino vanhu vanoraudzira mazana matatu vabatwa nechirwere cheTB. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Nepenyuro mbiri dzakazvimirira dzoga dzemacommercial radio stations dzinoti Skies Metro FM yekubulawayo neBreeze FM yekuVictoria Falls dzatanga kutepfenyura maguta maviri aya nhasi mushure mekupiwa maresness gore rapera. Nepfenyuro mbiri idzi dziri kushanda dziri pasi pekambani yeFairtalk Communications iyo inotungamirwa nemukuru weAmacos Theatre vaKondi Mhlanga. Studio 7 yabata umwe mukuru wekambani iyi vaQubani Moyo avanoti vafara zvikuru nekutanga basa uye vanoti vane zvirongwa zvakawanda zvichagutsa ruzhinji. Ngatinzwei vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Nhasi tiri kufara chaizvo nekuti tapinda on air kuBulawayo. Vanoda kutibata, vanoda kutibata kufrequency 100.3 FM kuBulawayo. VeKuVictoria Falls vanotibata ku 91.2 FM kustation yetu inonzi Breeze FM. Zvaitika ndezvekuti tatanga nekutesta signal yedu tichiplaya maprerecorded programs ekuti vanhu vedu vachashanda maDJs edu anyatsoudza vanhu kuti programu yemakuseni ndiyanga anenge achitaura nekuti anenge achitaura zvipi nezvipi kuitira kuti vanhu vekuBulawayo nekuVictoria Falls vanyatsonzwa kuti zvii zvavanogona kumirira kumaprogramu edu eSkies Metro FM nekuBreeze FM.
Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuBulawayo nevagari vekuVictoria Falls?
Tiri kuvimbisa vanhu kuti masamba achinja. Station yevanhu yapinda saka vanhu ngavaishandise nemazvo kuti vataure zvunhu zvavo zvinovagutsa development nokuti tuita sei sesit of flowerayo nezvichera forest kuitira kuti tirione kuti nzvimbo dzoto dzinoita development tirikumuimbisawo vanhu vekurawayo kuti tichavapa voice nekuti vanyatsocelebrata kusiyana kwavo zvatinoti nechirungu idiversity yedu yepasichigari chedu yendimi dzedu nezvimwe zvinhu zvakadaro daro kuitira kuti vanhu vedu vekubulawayo vekuvhichera falls madjs vanhu vari talented vanyatsovana space yekuti vataure zvinodiwa nekuti zvange zvichiitika ndezvekuti mamwe mastation anga aripo anga asingapi chance kuvanhu vedu kuitira kuti talent iripo inyatsoonekana saka takuti tafira mutaime yekuti vanhu vedu vashaine kuvazivikanwe kuti vane matalent
Waxubani Moyo ndo mukuru mukuru wekambani yeFairtel Communication iyo inotungamira nepfenyuro dzeSkies Metro FM neBreeze FM vanga vachitaura parunhare nanotungamiri Nkomo weStudio 7. Munhau dzemitambo vatambi vemuZimbabwe vema 2016 Paralympic Games vari kudzoka kumusha vari maoko chete. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vana vanga vasara kukwikwidza mumakundano aya vemixed 4 vemutambo werowing Margaret Banga Jena, Michael Garnett, Jessica Davis na previous wiri nezuro vakapedza vari pachinhano chekugumisira mugungano ravo. Vatambi ava vakatevera Linus Tule nemugovera akatadza kusvika mufainari ye 100 meters T35 iyo yaive makundano ake ega aikwikwidza. Chikwata ichi chiri kudzoka chisina chakabata panyaya dzemenduru ipapa mitambo yekasulaga Premier Soccer League. Chikwata cheHighlanders chiri mumafaro makuru mushure mekudzokorora kurova Dynamos 2-1 mumutambo wanga wakaoma zvikuru muBaba Field Stadium nezuro. Aka kaveke chipiri Highlanders ichikunda Dynamos mwaka uno wenhabvu mumitambo yeLeague. Kanoveke chipiri zvekare makore gumi apfuura Bhoso ichikwanisa kukunda Dimbare. Bhoso yasara nemapoints gumi pasi pechikwata chiri kutungamira cheFC Platinum. Mutsigiri weBhoso Vadhen Muhamandishe vanoti vangadai vakakunda nezvibodzwa zvakawanda asi zvakangodaro varatidza vanhu kuti ndivo vanhu vakuru munhabvu muZimbabwe.
Zvinoratidza kuti isusu we are the king of vanhu vakuru. Tikatarisa type of play yatachitamba nemashanzi dzataluza tingati tahwina imagine yakakura.
Mumwe mutsigiri weBhoso zvakare vatichaona jecha vanoti murairidzwa wavave naye ibanga chairo.
Ezvino zvatotifambiro ende kocho vatanaye anenge atoimprova 5 games in a row.
Kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi mana nemasiri kubva mumitambo makumi maviri nemitatu asi Bhoso yave nemapoints matanhatu pamusoro peDimbare iyo nemamiriro akaita zvinhu yave kuratidza kuti yabuda mumakundano emukombe weLeague. Asi makepekepe aramba ari mumhondo yeLeague mushure mekurova chicken in 1-0. Kunyange hazvo chikwata ichi chiri kubaka moto hachina kukwanisa kunwisa zvibodzwa zvakawanda kunze kwechimwe chete chakabva kuna Leonard Tsipa. Chikwata cheMagreen Machine chakatamba zvine mutsindo zvekuti mumwe muteveri wechikwata ichi vaCharles Mruiwa vanoti vanoisa mari muchikwata ichi vanotsvaga neshungu nematambiro ari kuitwa nechikwata aya.
Makomana vatamba zvinonakidza chose. Tafara chaivi chaivi. Zvinofadza kuti even vanoisa mari dzavo vanoona kuti mari iri kuenda pari raiti.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Neni jonga kandemiri nichiti murari zvakanaka vateereri.